Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 10 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Akuna dambudziko remafuta takuudzai kuti izvo maletters of credit akaiswa atakapa vhiki rinoi anokwana $50 million anotenga iwo 85 milliliters which is enough for the next 2 and thereafter mali of credit pesi anongati nawo tonga tichita inisho kuti anoda revolve kutati apawe dambudziko zvakare.
Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti nyika haina dambudziko remafuta edzimotokari.
Zvinhu zvakamboti gadzirikei dichana zvokuti 2 or so weeks ago wanga wakukwanisa kuinda ipesezi station uchiwana paine 3 or 4 cars wobva wangowana fuel. Asi haa, iko zvino izvi we are now in queues which are kilometers long. Saka haa, hazvina kumira.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti dambudziko remafuta riri kuramba richitowedzera munyika. Vanorwira kodzero dzevanhu vokurudzira kuti mutemo mutsva unobata dzidzo yepasi uremekedze kodzero dzevana vechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari rinonzi riri kuramba richiwedzera munyika. Kunyange hazvo gurukota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vari kuti munyika mune peturo nedhiziri zvakawanda. VaGumbo vazivisa kuti munyika mune mafuta akawanda akachengeterwa kumatangi ekumabvuku nevanotengesa mafuta vakazvimirira, asi anoda mari yekunze yekuti abhadharwe. VaGumbo vanoti zvinhu zvakamboreruka mazuva adarika mushure mekunge vabvumidzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kushandisa mafuta aiva akachengeterwa nguva dzechimbi chimbi. Dambudziko remafuta rinonzi riri kuwedzera panguva iyo kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution yakazivisawo nezuro kuti magetsi angangonetsa munyika sezvo mvura yadzikira zvakanyanya kudhamu rekariba kunogaiwa magetsi uye kuchembera kwemagwenya anoshanda nemarasha kwave kuderedzawo huwandu hwemagetsi. Nyanzvi mune zveupfumi vaJohn Mufukare avaswerawo vari mumutsetse wekutsvaga mafuta edzimotokari vanoti dambudziko iri riri kudzorera kumashure budiriro mumakambani sezvo vashandi vave kuswera vari mumitsetse yemafuta. VaMufukare vanoti kushayikwawo kwemagetsi kunorevawo zvakare kuti vagari vanenge voda dhiziri nepeturu zvakawanda kuti vakwanise kushandisa majenareta mukugaya magetsi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvinhu zvakamboti gadzirikei dichana zvokuti 2 or so weeks ago wanga wakukwanisa kuinda ipesezi station uchiwana paine 3 or 4 cars wobva wangowana fuel. Asi haa, iko zvino izvi we are now in queues which are kilometers long. Saka haa, hazvina kumira zvakanaka.
Chii chikuru chiri kunyanyonzi chiri kukonzera kunetsa kwemafuta edzimotokari?
I think foreign currency zvako, because munhu wese ari kungoti Mangudya ndiye anofanira kutaura nezvekushayikwa kwemafuta, and tinoziva kuti Mangudya yake role ndeyekuprovida foreign currency ka. Saka ndinofunga kushayikwa kwemari yekunze ndokuri kunyanyisa kukonzera kushayikwa kwemafuta.
Asi tinonzwawo hurumende ichipa vimbiso kuti nyika ine mafuta anoikwanira. Takanzwa kuti kune mafuta ari kumabvuku yavanoti bonded fuel tikanzwawo gurukota rezvemhando dzemoto achiti kune imwe ngarava iri kutoburutsa mafuta kuMozambique uku. Saka zvinozoramba zvichinetsa sei?
Waita zvakanaka chaizvo. Bonded fuel is bonded fuel. Hongu iri muno munyika, asi kana musati maibhadharira hairiliswi. Saka hazvina kumbosiyana kuva muno kwayo nokusava muno kwayo. Hazvina chazvakasiyana, nokuti still it will only be released kana maibhadharira. End kubhadhara kwacho uku ndokuri kunetsa.
Imi iye zvino mati muri mutsetse wekutsvaga mafuta edhiziri, asi zvakare muri muzvinabhizimusi. Tichitarisa nguva yamuri kutora muri mumutsetse nenguva yakunge muchidai muchigadzira zvigadzirwa, mungapa jekesa sei?
Mwanangu, productivity yedu muno muZimbabwe yadzikira zvisingaiti. Nokuti iko zvino kana ukaona vanhu vari mukiyu mandiri iko zvine izvi, vanodarika 1000 kana ukataura vedhiziri vese nevepetrol. Saka munhu wese iyeye munhu anga achifanirwa kunge anga ari kushanda wherever kwaanga achifanirwa kunge ari, asi akamira ari mufuel. Hongu vamwe ndo vaunoona hako vaine makombiyuta avo vachishanda vari mudzimotikari dzavo, but handifungi kuti productivity yacho iyoyo inozoita fanika yemunhu akagara padesk mumba kana kuoffice achizoshandirwa.
Tinounzwawo kuti magetsi ari kunzi angangotanga zvakare kunetsa nekuda kwekudzikira kwemvura mumadhamu kunogaiwa moto wemagetsi. Zvii zvamungataurawo pamusoro pedambudziko iri?
In fact, takatangisa kuzviona kuti magetsi aakuenda futi zviya zvakudhara zviya izvi, and as a result vanhu vaakuyuza magenerators, zvaakuyuza more diesel and more petrol. Saka maproblems acho anoramba achingowedzerana.
Zvii zvamungakurudzirawo kuti dambudziko rigadziriswe?
Hatina mari yekunze yakakwana. So kuona kwangu hangu ndokwekuti dai tagadzirisa ukama hwedu nedzimwe nyika, zvinhu zvaitiitira nani.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vaJohn Mufukari vachitaura vari parunhare muHarare. Asi gavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr John Mangudya vanoti nyika haina dambudziko remafuta mushure mekunge bhanga ravo radira mari inoita mamiriyoni makumi mashanu emadhora emari yekuamerica yekutenga mafuta. Dr Mangudya vanoti mari iyi ichawanisa nyika mafuta anosvika marita mamiriyoni makumi masere nemashanu, ayo anokwana masvondo maviri. Panguva imwe cheteyo mamwe mafuta anenge achibhadharirwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hakuna dambudziko remafuta. Takuudzai kuti izvo maletters of credit akaiswa atakapa kufikirino iyi anokwana $50 million anotenga iwo 85 milliliters, which is enough for the next 2 weeks, and thereafter maletters of credit est anonge atinawo tonga tichitoimesha kuti anoita revolve kuita kuti hapana dambudziko zvakare refuel.
Uko vamwe vari kuchemawo kuti mafuta arimo munyika asi mari yekunze yekutengesa mafuta ndoisiri kuwanikwa.
Aiwa yajonga zvinoita ndezvekuda izvi, masupplies efuel anoisa fuel kumasasa, then toita anonzi maletters of credit anova iwo madebt instruments anopa kumasupplies kuti ariteriritsi fuel yavo vokumasasa ionza muma-service stations. Zvino hazviri izvo zvakati taiita, zviri kuitika izvozvizvi. As we speak right now, masupplies ari kuisa fuel kumaservice stations.
Saka tingaona zvinhu zvichishanduka here mukupera kwesvondo, nokutonzwa kuti mitsetse yakakura zvokuita makiromita?
Kukura kwemitsetse hazvino kuti hakuna fuel. Kukura kwemitsetse kunoziva kuti pane fuel iri kutobuda ipopo.
Tinotarisirawo zvakare vamangudya kuti zvinhu zvinodai zvichiti zvikagadzirisika mwedzi umwe chete zvorambawo zvichienda zvakadaro. Chii chiri kuita kuti masondo maviri matatu zvinhu zvonaka zvoipa?
Zvokuita ndezvokuti maletters of credit ane 3 processes. Chokutanga unonzi establishment, chechipiri confirmation, chechitatu delivery yefuel against those LCs. Saka pakashaya inonzi synchronization yakasonaka, pamboita nonzi ma-time differences nokoza kuti vanhu vomboita what they are doing, but otherwise it's mainly because people need to know kuti fuel yacho iriko, vasavhunduka nokuti fuel iri kudirivwa.
Vanga vari gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr John Mangudya vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vaudza gurukota rezvezviwanikwa uye bazi rezvemamiriro ekunze reEnvironmental Management Agency kuti vaone kuti mugodhi wematombo kudombo shava wotanga kucherwa here kana kuti kwete nekambani yekuChina yeAihua Jeanye Company iyo iri kumirirwa muZimbabwe neGeoglobal Environmental Solutions. Nyaya yekucherwa kwematombo munzvimbo iyi yakonzera mutauro wakanyanya munharaunda iyi. Vamwe vanoti vanhu vakawanda vachatamiswa misha yavo, asi vanomirira GeoGlobal Environmental Solutions vapesi mudzidzwa varamba mashoko ekuti vanhu zviuru makumi maviri vachatamiswa. Kuti tinzwe zviri kuitika, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko uye varumiriri weGoromonzi East mudare reparamende vaEnergy Mutodi, avanoti dombo iri harifanire kuputswa sezvo rakachengetedzwa senzvimbo yekushanyira.
Kune project yakawanwa panakanzira wenzvimbo iyoyo, kanzira weMDC. Saka ndokunge ataura naDA wenzvimbo yacho anonzi Prisi Kadhuve, vakawana mainvestor avo machinese vakuda kumana kwari. Pazvangu omera chete ndepekuti nzvimbo yavari kuda kuuya kuzvimaina yacho inzvimbo ine cultural heritage, itori nemaarchaeological sites ndokune marock paintings kudhuze neikoko. Saka takanzwa kuti machina iwayo vane kambani inovamirira muno yeGeoglobal. Kambani iyoyo ndokunge yatotanga kuita basa pasati patomboitwa kana consultation, vasati vawana inonzi EIA report. Saka izvi zvakabva zvakanganisa vanhu votanga kubvunzana kuti zvakambotanga sei. Pakutanga vanhu vaifungidza kuti pamwe MP ndiye atengesa gomo, ndokuzoonekwa kuti aiwa paita misangano miviri, ndozoonekwa kuti aiwa zvina chii, zvina mhora mukati, zvina kanzira mukati, zvina DA mukati. Ndovatoita musangano neGeoglobal, vatoita musangano nemachina, vakatovimbiswa zvavavimbiswa. Vanhu vangavimbiswa kuvakirwa zvikoro, kuvakirwa maclinic. Asi chatakazoona manje tainyetwa kamapepa eGeoglobal wacho iwayo kuti pane mari 500 million ichodakiswa zvazvinhu zvemanyepo. Vonyepa zvakare kuti mabasa achange ari about 500 jobs, iwa apabepa ari 40. Vonyepa zvakare kuti hakuna munhu anodzingwa, uchinatsoona kuti pachange pachirohwa madhihora acho it's within 5 kilometers, patori within 500 meters, patori nedzimba dzevanhu. Saka zvese izvozvo zvazvingombunyikirwa.
Makanga taurawo here nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvenyaya iyi uye vakatiwo kudi?
Nyika MP dzakataurawo nemutungamiri wenyika dzikavazivisa kuti ndo zviripo. Vakati vanhu ndo vane simba rokutitemaina, asi ivo vari kuonawo sokuti aiwa kana kupi kune marock paintings kunofanira kuchengetedza. Vakandidi nditaure naminister of mine, tikataurawo zvakare naminister of mine, vakandidi aiwa vanhu ivavo havasati vapuwa mvumo yekuvemaini.
Mumiriri weGoromonzi East mudare reparamende vaEnergy Mutodi vanova nhengo yezano PF vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo kanzura wekwaZimbiru kuri kuda kucherwa matombo vari nhengo yeMDC vatapiwa marima. Kuti tinzwe maonero avo.
Kune kambani inonzi GeoGlobal ndo iri yakauya nemapepa from the Minister of Mines ichida kuzoita prospecting, kuzotsvaga kuti uone kuti ingakwanisa here kuchera chizvicherwa zvekwari ikoko. But now pakazoita an incident yekuti maconsultations ayo ayaiita pane mastakeholders anofanira kunge aripo, pakazopindawo ndofunga ndingati matsotsi aida kudefrauda mari from that company. Saka vakazouya vakutaura zvisirizvo kuvanhu, vachinyeba vanhu kuti vari kuda kudzingwa 5 kilometers away from Zimbiru, vachiendeswa kugokwe, vachiendeswa kupi, zvinova zviri zvemanyepo zvakanga zvaakuitika ipapa.
Asi kana tiri kunzwa ivo vamwe vachiti imi sakanzura nevamwe vakuru vemunzvimbo madzishe vanenge vakapuwa mari yechioko mhomwe, zviri kufamba sei?
Right, ini handina simba rekuti tipihwe mari yechioko mhomwe kuti nditengese gomo reruvare. Zvinhu izvozvo zvinotoitwa nematsamba anenge ku Ministry of Mines vachitodzika vakadaro. Tinoteti baba panotoitwa consultation, kubvuma kwevanhu kana kuramba kwevanhu, hapana pakambopinda kutengeserana ipapo. Anova iwo manyepo emunhu akanga anyimwa mari kuGeoglobal aida kuimpersonate as the trust chairperson, because palaka uya vanava takavabvunza kuti what will be the benefit ye ward, because mnenge mchiremita mari ku government mo remita ku mopa omtero ku council ko isisu se community chichati munotipa pakati pa zvino zvina zvinova izvo kuti vaitiwa hativake komboni vanhu vedu vachanga vachibva muward muno. 2, manational events vanenge vachitibatsira. 3, vachanga vachitibatsira nokugadzira maroads edu. 4, vakati set up a community ownership trust inova iyo yakazobuda sotsiro koronyera raida kunoba mari rakazouya rakunyepera vanhu kuti vanzi varoda kudzingwa from Dombosha.
Kanzura vekwaZimbiru vari nhengo yeMDC vatapiwa marima vachitaura vari parunare kuDombosha vana Blank Zuven.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kilohertz pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu VOA Shona musi wechipiri kubva nguva dza 4pm kusvika na5pm, musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5pm. Fari page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika muAfrica. Totanga nemuSouth Africa. Bato reAfrican National Congress riri kuratidza kuti richakunda musarudzo izvo zvichapa kuti ritonge kwetemu yechitanhatu, zvisinei hazvo kuti bato iri rakatarisana nenguva yakaoma nepamusana peuori pamwe nekusamira zvakadzo upfumi munyika iyi. Maute emuFrance ari muBurkina Faso abvisa muhunhapwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvina zvichitevera kurwisana kwakaitika nezuro manheru, uko kwakasiya mauto maviri afa. Mau muSudan akabata goridhe rinorema makirogiramu 240 nerimwe kubva mundege yakanga yamhara muKhartoum nezuro kaiurongwa hwekuferefeta kuburitswa nekupinda kwezvinhu zvisiri pamutemo. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose ranyorera paramende tsamba richitenda zvikuru urongwa hwekuwandudza mitemo inobata dzidzo yepasi. Sangano reHuman Rights Watch rakasvitsa nezuro gwaro raro kumunyori weparamende kuburikidza nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi, amai Priscilla Misahirambwe Mushonga, richiti rinodawo kuona zvimwe zvinhu zvichiiswa muEducation Amendment Bill kuitira kuti kodzero dzevana dzichengetedzwe nemazvo. Sangano iri rinoti hurumende inofanirwa kuona dzidzo sekodzero yakakosha, nekudaro riri kukurudzira kuti dzidzo yepasi inge iri pachena uye yakachengetedzwa nemutemo. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadewa Mavinga, vanoti bhiri iri rinofanirwa kuona kuti mitemo yepasi rose inobata vana vechikoro yaremekedzwa uye kubvisa zvachose kurangwa muzvikoro kwevana vanenge vakanganisa. VaMavinga vaudza Reichoto weStudio 7 kuti madzishe nemasabhuku vanofanirwawo kuona kuti kodzero dzevanasikana dzaremekedzwa sezvinodiwa nemitemo yepasi rose.
Hungu isu seHuman Rights Watch tanyora tichitenda paramendi yeZimbabwe nebasa guru rayatanga, uyezve tichitenda basa riri kutungamirwa naMuzvare Priscilla Misahirambwe Mushonga panyaya dzezvedzidzo, tichitsinhira kuti hakuna mwana anofanira kushayiswa mukana wekudzidza nezvikonzero zvipi hazvo. tanyoro zvakare tichijekesa kuti tsvagurudzo yatakaita gore ra2018 muZimbabwe takaona kuti kune vana vakawanda vari kutadziswa chikoro vanenge vachishanda muminda muminda yefodya kunyanya zvinova zvinokuvadza utano tikatsinhirawo kuti vana vanenge vaine pamuviri havafaniri kukoneswa chikoro nemhaka yekuti vava nepamuviri hurumende inofanira kuti ione zvaingaita pavo vaenderere mberi nechikoro chavo vasakoneswa nechikonzero chepamuviri.
Vamavhinga, ndezvipi zvinhu zvamunonazvo zvamuri kuona imi zviri mubhiri irorire risati rapasiswa semutemo?
Aita dambudziko rekuti munharaunda vatungamiri vezvematongerwo enyika parewo vetsika nemagariro vari kunyanya kushoropodza nyaya yekuti vanasikana vanenge vabata pamuviri vakwanise kuenda mberi nechikoro. Isu tinotsigira pfungwa yekuti zvakanaka kuti mwana wese pashayiwe anosara kunze. Zvimwe zvatiri kupokana nazvo isu ndezvekuti gwaro remutemo iri raita musiya paduku panyaya dzezvekuti vana vese kudanho reprimary nesekondari vawane mukana wekuenda kuchikoro. Chikuru chiri kuvhiringa inyaya yezvemari dzemaschool fees. Tanga tichida kuti mutemo uripo uyu una kugadzirwa utaure pachena kuti hakuchisina zvachose nyaya dzekuti vana vanofanira kubhadhara maschool fees uyezve kuti vanofanira kudzingwa kana vasina kubhadhara maschool fees, nekuti ndo chimhinga mupinyi chikuru chinotadzisa vana kuti vaenderere mberi nechikoro munharaunda dzakasiyana-siyana mukati meZimbabwe.
Pane nyaya yanetsa vamavhinga yekurangwa kwevana vezvikoro vanenge vatadza kana kuti vanenge vaita zvisina kunaka. Sangano renyu rakamira papi panyaya yekurangwa kwevana vechikoro?
Isu sesangano rekodzero dzevanhu takamira semusambangwenu pakuti vana havafaniri kurangwa neshamu zvachose, nekuti kuchikoro kodzero dzavo. Tinotendera isu kuti kuremekedzwa kukodzero kunoreva kuti dziriko nzira dzakasiyana dziriko dzinoita kuti vana vakwanise kusiurwa dzisingasanganisiri kurohwa. Nyaya dzekurova vana dzinokurudzira mhirizhonga imwe isingazoperi inozosanganisira tichizoona mune zvematongerwo enyika. Saka isu seHuman Rights Watch tinoti kwete 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 nyaya yekurova vana haidi.
Vamavhinga, sezvo muri vesangano rinorwira kodzero dzevanhu, muri kupawo here onere kuti muzvikoro umu zvinge zvichitora matanho akaita sei mukuranga vana vasingashandise kurova?
Hongu kwazvo kwazvo tinoziva kuti dzira zvekare vari kutungamira vemuZimbabwe dzidzewo kunyika dzakawanda kunyanyei South Africa iri pamhenzi kweZimbabwe, kwekuti nyaya dzekurova vana dzakabiswa kare. Vana vanodzikwanisa anogona kunzi chimba uyu chifunga nezvekukanganisa kwako kusvika wasvika pakuti kuone kuti watadza papi ungagadzirisa. Nzira dzese izvozvo hadzisanganisi zvisegei kufunga kuti ovaita kundwara. Vazhinji vari kushandisa Bhaibheri kuti mwana kana asingarohwa anozova nhina anozova nharadada anozova chihasi. Nguva yatare ndeyekuti vana vanofanira kungotsiurwa vowanzwawo dzimwe nzira dzekuti kana achinga anzi kune zvimwe zvauchashaya kana kuti mumwe mugove yaunowana ukaita zvakanaka unopuwawo mugove wakanaka. Zvese izvozvo zvinokurudzira vana nenzira yakanaka zvisina kuti varohwe. Vakarohwa mwana haazomboteereri zvachose, anozova nhinhi.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhi vamavhinga vachitaura vari parunhare London naRadio Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi. Tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Kuvatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona kuti tinzwe kuti vari kuti chii.
Nako music.
Maria. No vira mumberego ndaiva unda zvinorambira ikoko iva PTK namo yacho haikundike haikundike ndaindana zviro zvamunda kakumbira zvimwe amai vangu vaizondimirira ndaigona kuzowana ugava kuchemera zvimwe amai vangu vaizofa ndaindana zviro zvamunda kakumbira
kana type of youth on murder. Ndoda wangu dzangu ndichitsigira vakadzi pazvairere rekucelebrate wakwe holiday yavo. Zvinhu zvakaoma munyika musina mafuta. Varume tisawedzera kushupika kwevakadzi pakuti vane vachifunga dzimwe nguva vasina mafuta yatowedzera zvakadzi. Varipo vamwe vakadzi munganatsotaira pazuva rere rekupemberera kweholiday yavo. Vanogona kutorobwa nevarume pazuva reholiday asi riri zuva rekuti vakadzi vafane.
Zonaiwomukutaura namukoma Clever ari Cape Town.
Taurai tinzwe mukoma Clever, kwakadii Cape Town?
Zvako zviri kuchema nehama dzedu dziri kuzimbabwe mitengo yesi zviramba chinokwira nguva nenguva.
Saka poitwa sei mukoma Clever?
Vachiti vatungamira vadai vataurira vagara pasi vataurirana vamunangadzana vachamisa chi varonga vataurirana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika. Nekuti
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, chikwata chevanhukadzi chemutambo wecricket chatarisana nekunyora peji idzva munhoroondo yemutambo uyu muzimbabwe, apo chiri kukweshana nenamibhia nesvondo muHarare. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kwata ichi chiri kupinda munhandare yeHarare Sports Club nesvondo chine chinangwa chimwe chete chekukunda Namibia nekubudirira kuenda munzira yekugumisira yemakundano T20 World Cup ayo achaitirwa kuScotland muna Gunyana. Zimbabwe yakunda mumitambo yayo yese mitatu yemumagungano, zvekuti kurova kwayo Namibia kunoipa tikiti rekuzosangana nezvimwe zvikwata zvemhiri kwemakungwa izvo zvineyewo chinangwa chekuendawo kumakwikwi aya. Chikwata chevanhukadzi ichi chiri kuda kutsi iva kukundikana kwakaita chikwata chemaChevrons kuenda ku2019 World Cup pamitambo yemaqualifiers iyo yakaitirwa muZimbabwe gore rapera. Mutevheri wemutambo wecricket vakudzaibere vanoti mushure mekudambura Rwanda neMozambique zvine mutsindo, vari kutarisira kuti Zimbabwe haisi kuzotambisa Namibia.
Rwanda yakapondwa-pondwa, Mozambique yakapondwa-pondwa, ndikufara nazvo ende ndikutarisira kuti ezvinezvi ichaponda futi Namibia yacho, because ini ndikufarira matambira kuita vasikana vedu.
Mutsigiri wemi West Rhinos muzvare Sekai Majindu vanoti Namibia yanyanya kudherera Zimbabwe, vachitiko kudherera uku kuri kupera nesvondo.
Namibia yanga yanyanya kutidherera, izvo hatu kutozoirova, chatiri kuda isu kuenda kuWorld Cup.
Muongorori wemutambo wecricket Vafarai Kambamura vanoti zviri kuitika izvi zvinofadza zvikuru, uyezve zvinoratidza kuti mutambo uyu ore kusimukira zvikuru kunyanya muvanhukadzi.
Ndikuona kuti cricket muno muZimbabwe kunyanya kuvanhukadzi iri kusimukira. Isusu varume vakatadza kuqualify, but vakadzi ava vari kusimudzira flag yedu yeZimbabwe, ende zviri kutorakidza kuti vakadzi ava vachatoenda kumberi.
Chikwata cheZimbabwe ichi chiri kutarisira kuti Modesta Muchipaka achasimudza nyika yese achikanda maruns ari kudiwa kuti vawisire pasi Namibia iyo inowanzo varova. Muchipaka ari kutarisira ruyamuro kubva kuna Chipo Mungeri tiri pano naMary Ann Musonda, avo vanga vachibhebha moto munzira yekusvika mufinari.
Tinotenda Kariati. Musakanganawo chirongwa chedu cheLife Talk, apo tiri kutarisa nezvedambudziko remafuta edzimotokari pamwe chete nemagetsi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dambudziko remafuta edzimotokari roramba richinetsa munyika, asi gavhana webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti mafuta azere munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina Sitandekile Mhlanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 kuNkwenkwezi 2019. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ibe khona for a week iminyamalala. O kubuye kugcwala idizili, ipetroli ingabi khona, kumbe kube le petroli idizili ingabi khona, So into yangkhona is very erratic ungayizothi ngabe uyavuma evele levele imali ekuthi kwene lesu stoka ifuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele ku problem mina leba khona.
Udubo lokusilela kwamafutha ezimoto awepetroli lokho luqhubekela phambili. Lanxa kohulumende esithi usethenge amaningi njalo uhlupho lolu luzaba nganeno ngale impela nsonto.
Ningi lesigayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisisa ukuthi sokungokwani manje ukuthi izethu sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho uzuthi amagetsi ahamba ngo-2. Akasekho, atshone engekho, elale engekho, evuke engekho. Nasasebenza sikhathi bani.
Iningi lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amaningi phansi kohlelo lokwabelwa amagetsi oseluqoqwe ngabenkampani yezesa. Kuhlelo Woza Friday kulivikisi lomculi wengoma zomdumo we-Afro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabuke. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Usibalukhulu webhanga lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Manguta utshele iStudio 7 namhla ukuthi uhulumende usethole imali yezigidi ezingamashumi amahlanu amadola $15 million yokuthenga amafutha ezimoto awepetrol njalo kukhangelelwe ukuthi abe esekhona emagalajeni wonke kuyonale impelansonto. Uthi imali le ngeyama-lines of credit abe selungele ukusebenza njalo amanye azavuthwa ngemva kwamaviki amabili. Ubegcizelela amazwi kamphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagetsi umnumzana Joram Gumbo namuhla kulandela umhlangano wedalela ekhabhinethi izolo. Umnumzana Gumbo uthi obekubangela ukuswelakala kwamafutha ephethulo yokuphuza kukahulumende kubhadala amankampani akwamanye amazwe athenga lamafutha kodwa wona amafutha ekhona. Uthe ukusilela kwamagetsi kubangelwa ukuthi amanzi asemalutshwana edamu lekariba njalo amalahle ewange power station awatholakali lula. Wengezelele wathi uhulumende uzathenga amagetsi eMozambique ukuqeda lolu hlupho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lo mnumzana abekezela Madoma Fuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Iproblem ekhona sise imali yangkhona abayidinga ngipho yena le imali izakuba khona beyi njengokutho kwabo bethenga ifuel isilase another 3-4 days futhi week kungani ukuthi ehlwe after that kubuye futhi kubuyele behlala inyanga yonke bedinga enye imali lokho esithontisela lokho esithontisela ifuel ibe khona for a week ikuyinyamalala o kubuye kugcwala idizili ipetrol ingabi khona kumbe kube le petrol idizili ingabi khona. So into yangkhona is very erratic ungayizothi ngabe uyavuma evele levele imali ekuthi kwene lesu stoka ifuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele ku problem mina leba khona sengene lesu stoka ukuthi one time bekuthenge ngathi last a month or 2 months then sebelokhu bedinga ngapha sisebenzisa yena le asoze siphinde sibuyele emalayinini. Asikho kokuqala bebesisho ukuthi bathole imali engayo sikhuluma nje mina khona lapha eGwanda sile 5 days singela fuel ize yabuya namuhla egarage nelilodwa. EQ yefuel ibidonsa almost about 3-4 kilometers egarage neliyi-1 and ibatasa ukuthela ekuseni kathesa kusela siphelile ezinye imota lokho ezisemalayinini. So even ngathi yena le zathola imota ku-dry zizayibutha isilast a few days siphinde sibuyele futhi kuroutine yena yale esiyijayeleyo.
Siyamuzwa njalo uhulumende sithi ukusilela kwamandla amagetsi okukhona kathesi ngezemvelo ezibangela lokhu.
Abantu bakhona ukuthi vele abathembakali. They always have an excuse, not a reason for any problem esihlangana la. Bakwazi ukuthi bengathi ama-levels amanzi ekaribha aphansi sizavuma ngoba sila ndlela esingakuprova ngayo ukuthi kambe yikho kumbe kayisiko. Akuzwakali ukuthi amalahle azasilela thini ewanke. Kanti kathesi iwanke ikholeyari sidilizi. Literally sidilizi ngilandela izifo ngenxathi kwehlika nje kumanager. Ukuthi izinto zime zibe reliable ukucontinue kunjalo. So hhayi i-excuse nje siyitholayo akula reason ukuthi uyewanga akulamalahle ayiwanga amalahle ayinzenjani ayina kula malahle azakhethwa for another 200 years ewanga.
Isisusa sodubo yisiphi njalo kungalungiswa njani ukuthi kungabi kuqogelelwa imali okwesikhatshana?
Khona ukuthi asilamali yethu estable eqinileyo yikho kwezukuthi sibe lama-problems wonke wona lawa angeke sithembe i-United States dollar asomali yethu
Lo mnumzana abekezela maduma afuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye esegwanda.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Inenge lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amanengi phansi kohlelo lwakwabelwa ugetsi osoluqalwe ngabenkampani yezesa. Abezesa bathule umbiko othi amandla la seqala ukusilela kubangelwa yikwehla kwesilinganiso samanzi edamu leKaribha lapho sokusithiya ubathabile masuku. Usethulela lolu daba ngokugcileyo.
Ikhampani ebonwa ngokugaywa kwamandla kagetsi eyezesa ibika ukuba isilinganiso samandla kagetsi agaywa esitishini seKaribha siza kwehla kubangelwa yikungani kuhle kwezulu lonyaka. Ngakho amanzi aseKaribha malutshwane genelisi ukugaya amagetsi angenela iZimbabwe yonke. Izakhamuzi zakoBulawayo ziveze ukudana zikhala ngokuthi ngabe izesa iyakhipha umbiko ngaphambili ukuthi izacitsha ugetsi ngaziphi insuku ukuze zenelise ukuzilungiselela. Omunye wabo somabhizimusi umnumzana Lucky Ngwenya uthi ibhizimusi ayisahambi kuhle ngoba kungasebenzeki nxa kungela getsi.
Ningilesigayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisisa ukuthi sokungokwani manje ukuthi izesi sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho ayuza ukuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho atshone engekho elale engekho evuke engekho thina sasebenza sikhathibani. Ngoba kathesi akusela business. As a business person, I'm no longer doing business because of amagetsi. So sicelani i-government iyenze something.
Unkosazana Alice Ncube osakhulayo oziqhajileyo ngokuthunga impahla uthi selahlekelwa ngabathengi.
Mina ngiyathunga impahla. Kathesi isikolo bezivulwa. Abantu bebezothungisa ama-winter uniform kodwa ngigcine ngesenelisa ukuthi ngiqede ama-order onke ngoba amagetsi ayahamba. Ahambe ekuseni azaza ayebuya ntambama. Ngitshone vele engazange ngenisebenzi. And i-customer ngeza kuyibekezela iyadlulela phambili ethenga phambili. Mina njengami ngilahlekelwe imali kathesi shoe isikolo zivulwa. Ngapha amagetsi uyabo wathengile i-cash power baphinde bawathathe futhi. Hayi thina kweZimbabwe sawazi shoe.
Unkosikazi Lungile Sibanda ongumhlali wakoBulawayo uthi ukuhamba kukagetsi sokubulala impahla yendlini.
Mina njengomhlali walapha kobulawayo amagetsi asithola senzima. Njalo abasitheli ukuthi ayahamba impahla sezifile kuyatsha amafriji kuyatsha everything. Abantwana esikolo bahamba bengadlanga. Ngeke uvuse umntwana ka-grade 1 lo 0 lo ECD ukuthi avuka geze ngo-5 ngoba usukusutsha amagetsi abe vele ngasekho. Sithwele nzima.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo unkosikazi Sizwile Bhebhe uthi abantwana sebethola kungaphekwa ngabevela ezikolo.
Amagetsi lawa asesithwalise nzima ngoba ahlale ehamba nsuku zonke. Silabantwana abawumela besikolweni siyaayina, akula magetsi. Abantwana lawo bakhala ngendlala, bayatshayisa bethola kungela magetsi angakaphenduki. Laba abancane bethola kungaphekwanga. And then ndohlupho futhi ukuthi le gasi yakhona la ayisathengeki bantu, hayi. Iyadura la ithengeki kunzima.
Amabhizimusi, izibhedlela kanye lamakampani asebenzisa amandla kagetsi amaningi athi lokhu kulakho ukubangela ukuwa ngamandla kwesimo somnotho welizwe wona ovele ungamanga kuhle. Ukuhamba kwamandla kagetsi sokuthwalisa nzima uZulu wakoBulawayo inengi liveza ukudana ikakhulu osomabhizimusi bethi akusasebenzeki. Abezesa bethule umbiko othi isilinganiso samandla kagetsi aphewa eKaribha selehlile kakhulu kubangelwa yikuba amanzi asemalutshwane ngenxa yokungani kuhle kwezulu ngendlela ebikhangelelwe ngomnyaka lo odlulileyo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Oh,
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Abenhlanganiso ezichiyeneyo ezisemsebenzini wokusakaza bethule isicelo kumalunga edalela eParliamente ukuba baluhluzisise udaba lwemsakazo yezabelo bafuqe udaba lokusungulwa kwama-community radios. Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sicelo senziwe emhlanganweni weziphathamandla eziphatheke emikhankasweni yokuthukululwa kwamagagasi owenzelwe ewetheleni yeJameson eHarare owe All Stakeholders Conference on Community Broadcasting oqoqwe ngabenhlanganiso yeAmnesty International isebenzisana labeZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS leye UN Democracy Fund. Omunye wabaphatheke kulomhlangano engumqondisi womsakazo owe Radio Voice of the People umnumzana John Masuku uchasisa ngokuqatheka kwemisakazo yezabelo kuntuthuko yelizwe.
Ikakathenga ukuthi ngiyezabelo khathesi anti uyabona lapho kube le monakalo echiyeneyo ochimanimani labochipingi eminye imisakazo leyapho ngubuya okwesikhathi esifitshane naso sihambile okwenzakala suku ngensuku ngakusekho le misakazelo kodwa-ke ngakulo msakazo wesabelo ngawuqhubekela phambili lokukhuluma ngezinswelo ezijiyeneyo.
Umgcinisihlalo wekomidi ebona ngezokwethulwa kwemibiko lokusakaza edalela ePhalamende Air Portfolio Committee on Media, Information and Broadcasting, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, utshele umhlangano ukuba bazoyithwala lengqobe abayinikezweyo ukuyaluphakamisa edale lePhalamende loludaba.
Samelela ipolice framework kahulumende sikhangelela ukuthi ama-stakeholders kuma-community radio initiatives kufuze bona labo bephume mhlawumbe ne-framework abayikhangelela ukuthi yiyo indlela abacabanga ngayo ukuthi ama-community radio stations egijiniswe ngayo.
Ukhuthaza benhlanganiso ezikulolu hlangothi uSibanda ukuba bacace kulokho abakufunayo ukuze kuphele ukwesaba uhulumende alakho kwezokusungulwa kwayo. Omunye njalo olilunga lale komidi ebona ngezokukhitshwa kwemibiko umnumzana Albert Ngulube uqonqosela ngokuqakatheka kwemisakazo yezabelo ekulondolozeni amasiko lendimi.
Nxa ngamathangani ngamakhalanga ngamazenzi kabe liridi yabo izabatshela ngolimi abaluzwisisayo bazalalela even amasiko abo bazahlonipha. Iyancedisa kuntuduko yendawo lokuthi abantu bazizwe ukuthi they are part and parcel. I-constitution ithi sile 16 languages sile masiko esivela asiyaboni ngoba i-radio but bangazibona labo amachangane gidi isichangane sabo amavendi regida okwabo. I think they will feel part and parcel with the part and parcel of this country.
Umnumzana Mvelo Zondo ngomunye wabaphatheke kule mikhankaso yokuvulwa kwale misakazo yezabelo esebenzisana labentepe community radio station eseGwanda. Bona basanda kwethekelela kwele Kenya lapho kubikwa kule misakazo yezabelo engamachumi amane ukuyabona ukuba baqhuba njani abakulelo lizwe.
I-Kenya Broadcasting Authority ayi-invite abantu abalesifiso sokubroadcasta ngezabelo kodwa abantu bakhona ukuthi bevule iwebsite bezi-downloadele i-application form. I-application form yakhona i-$10 which is 1,000 shillings kuthi i-license yona izoba yi-30,000 shillings elingana le-$30. Kukanti-ke ngapha kwele Zimbabwe ukuze uthole leyo license nxa uthe wanyuswa kumele wehlukane le mali engange-$2,500.
Abangenela umhlangano baveze ukukhathazeka ngokungaphumeli egcekeni kwahulumende ukuthi yini inkinga evimba ukusungulwa kwemisakazo ezimeleyo ogoqela ama-community radio stations lanxa waveza ukuba kuzovunyelwa alichumi ukuthi aqale ukusebenza kuleli. Lanxa eleZimbabwe lingelinye lamazwe aqala ezokusakaza ezansi yezwekazi le-Afrika kanye lele South Africa ngomnyaka 1932. Kubikwa kuyilo eselisalele muva kwezokuvulwa kweminye imisakazo kulomhlubulo. Ele Zambia libikwa selile misakazo edlula ikhulu 101 radio stations efika phose amachumi ayisichiya galolunye ayo kungezabelo 86 community radio stations. Kuthi ele South Africa lona selile misakazo yezabelo efika phose amakhulu amabili 165 community radio stations. Ele Malawi selile misakazo edlula kancinyane amachumi ayisikhombisa 72 radio stations. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Live Talk namhla sikhangela udubo lokusilela kwamafutha ezimoto elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress ANC libikwa lilokhu likhokhela kumavoti asebaliwa awokhetho oluqhutshwe ngolwesithathu. Phakathi kwalimpumela ibandla le-ANC selithole isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini, kuthi eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Julius Malema ele-EFF langezelela izihlalo lathola isilinganiso sokulichumi ekhulwini. Abomanyano webutho lokusebenzelana kwele Melika lelezwekazi le-Afrika ele-US Africa Command, AFRICOM, lithi libika ukuba ukuhlasela okwenzelelo butho entabeni ezeGolis kwele Somalia endaweni yesihlala beqembu lamalwecatsha we-Al-Qaeda kuphumelele. Iningi labantu lithi kumele ibandla le-MDC lilungise ubukhokheli balo njengalokhu okwethulwe ngumthethwandaba othethe lesi sinqumo sokuthi umnumzana Nelson Chamisa akakhethwanga ngemfanelo ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ukuba ngumsekeli wakhe. Bakhona njalo abathi kukhanya ibandla le-ZANU-PF yilo elibasela udaba lolu kwenzela ukubhidliza ibandla le-MDC. UGibbs Dube Studio 7 uxoxa labethule okusezifubeni zabo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Umnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF usungula lolu daba.
Khangela nini into leyo ndiyahamba njani le? Into le ayinaku-ZANU-PF phakathi. Into le kahle kahle nxa singatshayenja sifihla umphini imiso. Ubaba uTsvangirai wayenomsekeli wakhe abakhethwa bonke eCongress othiwa ngumama Thokozani Makhube. UMakhube lo udalwa ngaba kula maNdebele kumthwakazi omuhle. Yindebele nxa sikhangele njalo umuntu wesifazana. So uTsvangirai watshengisa ukudelela abantu besifazana ngoba yena wathi sebona ukuthi bona usengani sekuthathekile. Wabona ukuthi no, angeke watshiya umbuso wakhe lowo emntwini owesifazana number one, two olindebele. Kodwa khonapho i-support yabo enkulu ikhona ngapha emaNdebeleni.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Wathi sibone silo baba lapha-ke osecingweni uGreatman Mkhwebo.
Bona sengathi i-MDC nje ayimamele umthetho ngoba ambona ukuthi khona umuntu ongaba ngaphezulu komthetho. Isinquma sibekiwe sibekiwe ngoba eqinisweni noma ungaba ukhumbula emva vele naye even umholo MDC uyazi ukuthi into eyenzeka yaba liphutha. Umuntu mina ngazi kakhulu ethethwa i-Congress ngomthetho ngoba kwayena uThamisa laye vele liloya oyazi umthetho. Kwakumele ukuthi yena ahlale alinde i-Congress noma ukhuphe ebambe ebambe okwesikhathana and then i-Congress ma isifikile sengakhethwa kusemthethweni ngoba lokho eqinisweni vele hayi akukho emthethweni.
Mina mbona anthi abantu besintwini vele ngabe bayaphuma into enze MDC cause vele kuyacaca nje ukuthi khona akukho lapha ababhalwe khona.
Ujohn cacca mama.
Hayi kuyacaca vele ngoba uyabona nje uyena uTsvangirai into ayenzayo vele kwakucacile nje ukuthi vele abantu besintwini kabafuni bafuna nxa efuna ukuvotelwa kodwa nxa kuyikuthi sokumele ukuthi abantu besesintwini ngapha bebenefiti kababenefithi lutho into abayenzayo kusetshenziswa kuphela same as into eyenzakala kuzana bona abantu besintwini baba ngama-30 lokunjani vice president nxa sokumele ukuthi bengene bebambe izihlalo abasabambi lutho sebexotshelwa le njengezinja eziyabe zisekele inyamazana kodwa seziphuka isikhumba.
So wena lapho uthi izithukuthu zenja ziphelele eboyena.
Ziphelele moyeni vele kakulancedo abantu besintwini vele abantu bakomthwakazi kabayekelane lento ezihlanganele abantu lezinto enzisishoneni kwezo vele yikho sokudala ukuthi kube lokuxabana. Nxa sikhuluma ukuthi konkona thina ezabantu besintwini siyarotshwa uthola uthi singama tribalist but bona into abayenzayo ayibonakala ukuthi yiku tribalism yini khona lokho.
Lapho ke sizwe uGibbs Dubela labalandeli bomsakazo weStudio 7 bexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilithulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ukhasi leVOA Ndebele. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi akulamehluko phakathi kweqembu lakhe lele Chicken Inn loba lona bona abazanqikelana lalo kusasa ngomgqibelo enkundleni yeBarber Fields. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngocweleyo.
Iqembu le-Chicken Inn lingena kumidlalo yeviki lesikhombisa yesigaba seCasilaka Premier Soccer League lihlezi endaweni yesine kungalani yemiklomelo, ikanti iqembu le-Highlanders lona lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalani. Iqembu le-Chicken Inn lemiklomelo lwelitshumi lambili ngemva kokuba linqobe kumidlalo yemine lanqotshwa kabili kumidlalo yesithupha eseliyidlale lonyaka. Ngakwelinye icele iqembu le-Highlanders lemiklomelo yemine ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqakane lanqotshwa kabili kumidlalo yesithupha eseliyidlale lonyaka. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMartin Ndlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ngolwesine ukuba kulamehluko okhona phakathi kwamaqembu omabili.
We are at par. We just have not got our set of 3 points, but they've lost the same way we've lost.
Siyafana nje. Thina asikanqobi kodwa sesidliwe kumdlalo elinganayo. Okuqhakathekileyo ngumehluko ozoba khona phakathi kwethu ngemva kokuba sesidlale imidlalo engamathuma amathathu lane. Kwazibani mhlawumbe sizaphutsha imidlalo yalonyaka sesihlezi phezu kwabo. Ukhumbule phela sesidlale imidlalo eyisithupha kuphela lonyaka.
Kweminye imidlalo yesigaba seCasilaka Premier Soccer League ezadlalwa ngomgqibelo, iqembu leHarare City lihlezi endaweni yesihlanu nxa usuka emsileni lizemukela iqembu elijeke amanye emsileni eleBulawayo Chiefs ngaseRufaro. Iqembu leChiefs yilo lodwa elingela ngitsho lowodwa umklomelo ngemva kokuba linqotshwe kwimidlalo emihlanu eseliyidlale lonyaka. Kweminye imidlalo yangomgqibelo, iqembu leMshwane Stars lizanqingana neqembu leBlack Rhinos enkundleni yeNational Sports Stadium. Kuthi iqembu leZPC Caribbean lizadlala leqembu leNkezi Platinum Stars enkundleni yeNyamunga. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngensonto lapho iqembu leTriangle United elizemukela khona eleCapes United ngaseKipo. Iqembu leRentals lizadlala leLimanyika Diamonds. Iqembu leYada lizadibana leLeDynamos ngaseRufaro. Iqembu leTel 1 lizachana leleFC Platinum enkundleni yaseLuveve. Kuthi iqembu leWange lizadlala leleChapungu ngaseColliery. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Ngohlelo Woza Friday lamhlanje silomculi wengoma zomdumo weAfro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabule. Asizwe ixoxa lo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Aba baningi abahlabeleli abacula umdumo weAfro Jazz kwele Zimbabwe. Ijakala kombambo ngomunye wabalutshwana abangena kulo umculo.
Ina ibizo lami ngoSipho Mbambo. Ma sengidlala stage ngibizwa ngoZimdabule. Kusho ukuthi mina ngakhula ngikhulela endaweni okuthiwa kwaNkosikazi, ngafunda iprimary yami eLukala, isecondary ngayenza eSiganda Secondary School. Ukuhlabela ngiqale ngeminyaka yabo 1997-98 ebengineqembu libizwa ngokuthi Umthombo Wokuphila.
Umbambo ubecula isiqathamiya kodwa waseguqula wangena kuziginci ukuthi acule ijazz, njalo kukhona owamkhuthazayo ukuthi enze lokho.
Ngine-album eyodwa ethi Lungiselana Abantwana, nesingli eyodwa njalo ethi yona Ngoba Umama Wami Ngumtswana, ithi yona Umuhle, ngesizathu sokuthi ngifisa ukuthi abantu bazi ukuthi udadweni muhle, umfoweni muhle, ukwenzela ukuthi abantu bahlale bebambe.
Uyelona engangini tenda ngaye mithi nyamthanda.
Loba nje selesikhathi eside icula uzimdabule kakabili amadlalade amanengi.
Ngiyamthanda lo muntu. Ngenhliziyo yami yonke.
Umuntu angenza ngajabulela ukuhlabela ngumfowethu ukuthi ngu-Elijah owayehlabela kusunduza boys. Bathi mabe buya phetheya weza wangitshela engikhuthaza etayi. Mfokababa njengoba unaso isiphiwo sokuhlabelela. Ngicela ukuthi italenti lakho ungaliyekeli. Ngase ngivula ke lamenye i-group. I-jazz ngiyakwazi ukuyicula ngiyayithanda futhi njalo ngumculo o-international. Ngase ngithi hayi ke ithi ke ngitshintshe unyawo kancane ngingene ku-jazz. Hayi umculo bawamukela kahle kakhulu.
Kodwa ukuthi ngiyamthanda. Ngoba
nguye nguye.
Phosela ilizwi kubalaleli ubatshele ukuthi bengakuthola ngapi.
Thengani izingoma zabahlabeleli elibathandayo kakhulu umntwa kini futhi ube proud ngaye. I-music yakithi sibe proud ngayo. Mina ngitholakala ke ku Twitter, Instagram, it's zimw_zw. Ungacheka uzimw productions yo ilokhu njena i-Facebook page yami. Kanti-ke ngiyayiphendula imibuzo yabafuna ukwazi ukuthi ngingubani, ngenza kanjani, njalo lama-contact details bangabe kulo msebenzi. Ngiyabonga kakhulu balaleli be-Studio 7. Ngisithi Nkosi ibe nani. Amen.
Pandela emzansi uzimdabule ngomculo wakhe ohlakazayo e-Afro Jazz. Nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempela sonto emnandi. Igama lami Ezra Jesus Band.
Ngiyamthanda futhi naye uyangithanda. Ngibona ngezenzo zalapha
yeboke umculo we-Afro Jazz ovela kuSipho Mbambo odume ngegama lokuthi zimdabule uhlala eSouth Africa kodwa yena uvela-ke konkosikazi. Singakehlukane-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela udubo lokusilela kwamafutha ezimota kanye lamaketi kuqhubekela phambili elizweni. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi libe lempela nsonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.